Taitamusangano with Ruayo, Nema political parties are represented in parliament. Four political parties, MDC Alliance, nomirirwa naachamisa NPF neMDC nomirirwa naMadam Kupe. Saka musangano watinga tinaambaro kutarisa kuti hurukuro dzetinga dziita sei naishu dzatingatanga nawo tichiona kuti nyika yedu yakamira sei.
Saka mawirirana kuti kudii apa?
Tawirirana kuti tiset up a technical committee yatapa basa rokutarisa kuti zvii zvingakurwa zvinogadzirisa nyika yedu yeZimbabwe.
Saka vatungamiri vemapato esaya vakazvipira here kuti vakuru vashande nemi munhaurirano idzi?
Hongu, ava vatotumwa vanga vachitotumwa nemapolitical zii vatotumwa napurezidendi wedu as a principal and then vatanga tinavo vana vagonese vanga vachine timi namaloya ndoona maloya matatu vana vachamirisa kuuya kuhurukuro idzodzo.
Saka hurukuro idzi dzikafamba zvakanaka tinogona kuzoona zvakare vatungamiri vemapato esaya vachisangana
zvese zvatenge tawirirana zvofanira kuzotumirwa kuvakuru vemapato.